everybody money.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wesvondo kukadzi 16/2025. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yotarisira kubatana nepasi rose svondo rino mukucherechedza zuva rekuremekedzwa kwemagariro evanhu akanaka kana kuti World Social Justice Day. Vanorwira kodzero dzevanhu vachiti pane zvizhinji zvichiri kuda kugadziriswa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump voparura komisheni itsva ichange ichitarisa nekugadzirisa matambudziko ari mune zveutano. Zifa yovimbisa kubata chikwata chenhabvu chevanhukadzi chinomirira nyika cheMighty Warriors zvakaenzana nechikwata chevanhurume cheWarriors. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nechina svondo rino ichabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekuremekedzwa kwemagariro evanhu akanaka pasi rose reWorld Social Justice Day, iro rinorangarirwa gore rega rega. Zuva iri rakatarwa neUnited Nations General Assembly muna 2007 uye sangano reUnited Nations rinoti dzihurumende dzepasi rose dzinofanirwa kuona kuti dzaremekedza kodzero dzevanhu vose kusanganisira vakaremara, kusanganisira kodzero dzekuti vawane mabasa. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti zuva iri rakakosha zvikuru uye vane tarisiro yekuti hurumende dzepasi rose kusanganisira Zimbabwe dzichatevedzera zviga zvakatarwa neUnited Nations pamusoro pekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu ari mukuru wesangano reAll Hands on Justice Advocate Kennedy Masie.
Zuva iri rinorangarirwa ende richikoshesa atingati kubatana kana kuti atingati social contract inenge iri between vanhu nehurumende. Social justice inenge ichitaura kuda kusumudzira atingati ma certain elements musociety akaita seanga akambotsikirirwa kudhara, kunyanya-nyanya marights evana, marights evakadzi, marights of the disability, nekoso kusumudzira vanhu in general atingati macitizens kuti vave vanhu vanova vachiraramawo upenyu hunoremekedza, especially tichitarisawo futi marights avanenge vanawo musociety and also maresponsibilities anenge ane hurumende towards macitizens avo.
Tinoona kuti iro sangano reUnited Nations riri kuti zvakare pazuva iri vanenge vari kutarisa nyaya yekushayikwa kwemabasa zvakare uyezve nyaya yeurombo. Tinoona izvi zvichizorangarirwa here nyanya kunyika dzemuAfrica dzisanganisira Zimbabwe?
Zvinofanira zvichirangarirwa because itozva kuti tichitarisa kunyika yedu yeZimbabwe nyaya yemabasa inyaya iri kunetsa. And pane atingati high level of unemployment iri munyika medu and also iri kuwanika zvekare kune dzimwe nyika dzichiri kusumukira. And nyaya yemabasa iyi inyaya inobata zvekare atingati kodzero dzevanhu dzekuzviriritira uyezve kodzero zvekare dzinenge dzichida kuti vanhu vave wachi rarama upenyu watingati uri decent. Saka kana iri zwari riro riku tariswa atingi riku taswa shikare ichida kuti mahurumende akurudzirwe kuti ave achigadzira mukana yekuti ma citizens avo munyika mavo vave vachikwanisawo kuva vachishanda zvekuriritira uyezve vachikoshesawo kodzero dzavo dzekuti vave vachiraramawo upenyu hunoonekera.
Takatarisa Zimbabwe, zvii zvingaitwa kuti tione zvamuri kutaura izvi zvichizowanikwa zvichikwanisika
muZimbabwe? Ndiona sekuti zvakawanda zvofa kuva zvichioneka, kunyanyanyanya zvofa kuchiitwa nehurumende, kunyanyanyanya kukoshesa atingati marights evanhu. Hurumende yeZimbabwe inofa kuva kuve ichidzoka kuvanhu ichigadzirisa pachirungu yatingati the social contract, because vanhu reason yavakaisira hurumende kuti ivepo ichivatungamira kuti ive ichisumudzira vanhu ichigadzira zvekare mukana yekuti vanhu vave vachiwanawo zvokuti vanokwanisa kuzviriritira. Saka zuva iri rokuti this year iri kutarisa kunyanyanya yemabasa, tinokurudzira kuti Zimbabwe sehurumende ive ichigadzira mukana iyoyo ichidzoka zvekare kuvanhu ichiteerera, ende kuteerera kwacho kuchisanganisira kuva vachiremekedza constitution, bhozi pakati pehurumende nevanhu. Bumbiro romutemo ndiwo rinova richiva chigavhena kuti vanhu vafanwa vachitongwa sei. Saka hurumende ikateedzera bumbiro romutemo ichiteererawo zvekare vanhu, ndiona senge aya maresponsibilities avo kusanganisira nyaya yekugadzira mabasa inova ichionekwa vachizviita pambera.
Avo vange vari mutungamiri wesangano All Hands on Justice, Advocate Kennedy Masie, vachitaura vari parunare kuDallas, Texas, muno muAmerica. Vatereri hechino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi update, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kudzvanya pakanzi follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi chimbi, executive order, unoumba commission itsva inonzi Make America Healthy Again. Commission iyi iyo ichange ichitungamirwa negurukota rezveutano muAmerica vaRobert F. Kennedy Jr. ichange yakanangana nebasa rekuongorora nekugadzirisa zviri kukonzera matambudziko muboka reutano muAmerica. Aya anonzi ari kuramba achiwedzera. Ichinyanya kutarisisa zvirwere zvisingapere zviri kubata vana vacheche. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga, avo vanoti izvi zvakanaka sezvo zvichipa vanhu vemuAmerica mukana wekuti nhunha dzavo mune zveutano dzinzwikwe nehofisi yemutungamiri wenyika iyi.
Chandingataura ndechekuti zvese zvinoitwa kuti utano hwevanhu huchengetedzeke kana kuti huve nani zvinobatsira. Saka tinovimba kuti komisheni yagadzirwa iyo yaiswa naPresident Trump ichabatsira kuitira kuti maAmericans anzwisise kuti utano hwavo huri kufamba sei munyaya dzakaita sezveobesity kana kukura muviri nezvinhu zvakaita atinoti machronic medical conditions. Saka idanho rinenge rakanaka.
Ndezvipi zvimwe zvirwere zvamungatimi zvinokwanisa kunge zvichizotariswawo pasi pekomishen iyi?
Zvirwere zvatingange tichitarisira zvirwere atinotiwo machronic medical conditions, marvelous, and ayanosanganisira zvakaita seobesity kana vatoti kufuta kuya kwakanyanya zvikuita zvirwere zvakaita sana diabetes kana zveshuga hypertension kana kukwira kwevanoti kukwira BP nezvimwe ndinovimba ndichanyatsa kuzoongorora hangu kuti madetails akamira sei but basically atinoti machronic medical conditions hopefully vanenge vaitarisawo zvakaita sana gomarara nezvimwe zvirwere zvakadaro.
Tombotarisa hedu pazvirwere zvamataura izvi, pane zvingaitwawo here nevamwe vangange vakateerera vachifungawo kuti pamwe vane zvirwere izvi zvakadai sekuita muviri wakakura nezvimwe zvakadai seBP?
Chatinoona mavhelasi chinofadza mazuva ano ndechekuti zvirwere izvozvi zvakaita sana zveshuga nekukufuta kana kuti obesity pava nemamezures anokwanisa kuitwa iye zvino anosanganisira mishonga. Kune mishonga inonzi vana Ozempic yokuita kuti vanhu valose weight kana kuti vaderere muviri. Koita zvemamezures akaita sezvinhu zvana exercise nekudya chikafu chine hutano. Uyezve chanonyanya kukurudzira ndechekuti vanhu ngavaone vana chiremba vachiitwa vatinoti mamedical check up so that vonyatsa kuongororwa kuti cholesterol yavo yakamira sei, weight yavo yakamira sei. Kune zvatinoti vana hemoglobin A1C zvokutarisa kuti vane shuga here nezvimwe zvakadaro.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vachitaura nesu vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum icho munopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rekareka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro nava Christopher Musodza avo vanova mukuru wefunga AI Africa tichikurukura nezvenyaya yekushandiswa kweartificial intelligence. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chekutanga, vanhu vanonyanya kutya kuti AI nekufunda kwayo nekugona kwayo nekusaneta kwayo nekuti makombiuta vanhu vacharasikirwa nemabasa nekuti AI inenge yakuita zvinhu nekukurumidza nekuti mushini kawo inenge yagona kuita zvinhu izvi nemazvo inete haizorore ende inogona kudzidzawo zvakare. Kune dzimwe nyika ndiyo yakutotyaira dzimota saka umwe ari kutyira kuti no dambudziko riri kutanga ndiri kuti AI ichatorora nomabasa. Chechipiri ndechekuti sekutaura kwataita AI iri kutora njere. AI haisati yakugona yatinoti hunhu uyawe hausati wagona kuisa pamishini. AI haigone kunzwa tsitsi, AI haigone kuchema, AI haigone kushatirwa, hatinoti maemotions aya hapo. Saka tinoona kuti AI ikazoiswa kune mabasa akafana nemapurisa, mabasa anoitwa nevanhu vematare dzimhosva, majajayai, ikana isina hunhu ubuntu kana kuti isingagone kuzotaura nevanhu like ikaiswa kumacustomer service isina hunhu uyawe ndononge tinorasikirwa nechimwe chinhu. AI vamwe vanotyawo zvakare vanonyanya kuteerera mafirimu matinoti masaifa aya vanofunga kuti no ikazonyanya kudzidza zvakare inozofunga kuti yakakosha kupfuura vanhu.
Zvino chii chiri kuitwa kumisa mamwe ematambudziko aya?
Nyika dzese dziri kutogara pasi kuedza kuongorora kuti vangashandise AI sei isingavakwadze isingazokanganisa, isingazokonzere mhirizhonga, isingazokonzere kurasika kwemabasa, isingazokonzere matambudziko akawanda. Nekuti vamwe even vari kushandisa AI kuti ivadrivhere mota, ivatyaire dzimota idzi, ino imwe application iri kushandiswa kumayuro kunyika dziri kunana Europe nekunana America. Vamwe vari kutoona vari kurasika nekuti even chero iwo ukashandisa maps yepafoni yayo inoshandisa AI vakawanda vakatomborasika vanoishandisa iyoyo. Saka mota dzinozvityaira dzaidza dzimwe nguva dziri kuta dziri kurasika. Zvimwe zvinhu zvatinofunga kuti pamwe zvichatanga kugadzwa makore ari kuteera aya, asi pane mitemo imwe iri kutogadziriswa kune nyika dzatanga kushandisa AI zvakanyanya nekuti AI yaya pane yatinoti liability. kuri kunzi uka kana uri mumota muchitimbo kune vanoita zvemutemo malawyer, kana uri mumota kana mabasa ese kana zvese zvinoitwa pane ino yatinoti liability neimwe yavanoti legal person munhu here. Kana iyo iri kutyaira mota, mota ikaita accident, ndiani ane mhosva? Ungati kompyuta ine mhosva here? Saka ndozvimwe zvinhu zviri kugadziriswa pamusoro peai pamutemo, kuti vanhu vagone kuona kuti no, kana AI yazokanganisa kana kuti yazopara mhosva sezvo yakufunga semunhu, yakuita mabasa anoitwa nemunhu, ndiani wacho anenge achikora mutemo? Munhu akaigadzira here? Munhu ari kuishandisa here? Kana kuita sei?
Nematambudziko ese aya amataura, tingati inobatsira here AI?
AI ichatibatsira nekuti kana makombyuta agona kuita zvinoitwa nevanhu, zvakureva kuti vanhu vanoneta sekuzoka tunoita AI neta, AI harare, makombyuta harare. Saka kana mabasa anoitwa nevanhu achida kuti vanhu vazorore, agona kuitwa neAI. AI tiriona iri kushanda muzvipatara, iri kushanda mumafactory, vamwe vanogadzira mota, vanoita nevamwe vanoita mabasa aya anoda maths dzakawanda, kana kuongorora data rakawanda, kuongorora information yakawanda, AI iri kubatsira. Vamwe mapurisa zvakare ari kubatsirwa neAI yatinoti iyaya inoshandiswa nemakamera maCCTV kuongorora mabhodha, kuongorora kuma airport. AI iri kushandiswa yekuti inogona kutotaura kuti no, tenda yapfuura panapa, nekuti AI inogona kushandiswa yatinoti face recognition.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita nava Christopher Musodza, vanova ivo mukuru wefunga AI Africa. Tinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu vechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa, sondo rinouya. Ini ndini Tavakancube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum. Muchichipiwa na Evans Zininga we Studio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondi pasimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Ndino kuchingamidzai vateereri kuchirongwa chesvondo rino chechitendero. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Nasi tadzoka zvakare na mfundisi Vernon Chamba nechikumbiro chatakaita tichiti kutanga kwegore kudai mfundisi imbotipaiwo mashoko ekutanga nawo vateereri vapinde vakazarukirwa. Saka regai tisapedze nguva tinzwe zvizhinji kubva kwavari. Tinokuchingamidzai mfundisi, sanganai nevateereri.
Kwazwai, kwazwai.
Makatigadzirira zvipi sondorino?
Mwari varikuda kuti ndigoera nenemi pamusana penyaya yekusaregerera. Kana muchirungu tinoti unforgiveness, nyaya yekusaregerera. Mwari varikuchengeta munhu wese ari pano akanditeerera nechikonzero kana kuti zvikonzero zvakakura zvakanaka. Vazhinji vakatisiya gore richingotanga. Vazhinji vakatisiya uyezve vakazorora gore rapera rakutonopera. Asi iwe tenda Mwari, wachengetedzwa, wasarudzwa naJehovha. Ndinoda kuti kune muteereri akanditeerera makorokoto zvekare. Nhau yekusaregerera chinhu chiri kumisa vana vaMwari kana vazhinji muupenyu kuti vasakomborerwe uyezve upenyu hwavo hushanduke. Nekuti masvomo aripo panyaya yekuregererwa naMwari ndeyekuti Mwari vakanzwa iwewe uchikumbira ruregerero kuti ndiregererewo, vanoenda mubhuku ravo vogutarisa, wonzvera mwoyo wako kuti iwewe wambotiwo varegerera here, vese vakakutadzira. Saka kunyangwe Mwari vachida kukuregerera havachakwanisi kuti vakuregerere nekuti vanosungwa ivo saMwari nemirayiro yavo. Munozviziva here kuti tikaenda pamubhuku yaJob chapter 42 verse 10, Bhaibheri rinotitaura kuti Jobho paakanamatira shamwari dzake ana Elifazi, Bildad naZopa paakangova namatira kuti Mwari vaionawo vaitirewo zvakanaka. Bhaibheri rinobva rati ndokubva Jehovha abudzoreredza Job zvose zvaakanga abirwa naakaipa zvakapeteka kaviri. Chakaita kuti Job azokomborerwa nekudzoreredzwa zvinhu zvaakanga abirwa naakaipa haisi nyaya yekuti akanamatira shamwari dzake, asi munamato waakaita Job wakakonzereswa nekuti akatanga aregerera. Job haigona kuinamatira shamwari dzake nekuti shamwari dzake ndodzaimureverera dzichimutaurira kuti iwewe une mhaka dzawakaita pamberi paMwari dzichimuakusa, asi iye Job akanga asina mhosva. Paakazongosunungura mwoyo wake kuti regai ndiregerere shamwari dzangu ndokudzinamatira, apedza kudziregerera ndo zvakaita kuti abudirire. Unoziva here kuti Bhaibheri rinotaura nezvaSoromoni naDavhid baba vake? Dhavhidhi anonzi akatonga Israeri kwemakore anoita 40 kana kuti 40 years nemuchirungu. Asi Dhavhidhi aakunofa, anodedza mwana wake Soromoni oti, mwana wangu Soromoni, ndaakuda kuti uchisimba, chisimba ini sababa wako mazuva angu ekurarama asvika pakukwana. Ndaakuda kunozorora nekuti ndafamba nzira yakafamba vazhinji vakazorora. Chinzwa unzwe zvakazoita Dhavhidhi manje. Dhavhidhi ndokupfuurira pamberi kuudza nekuudza mwana wake Soromoni, akati unarangarira ana Shimei. Shimei akandituka, ndinoda kuti uzomuuraya. Unamurangarira, ndinoda kuti apinde muguva zvine ropa mukati. Unarangarira zvekare Joabhu, unozviziva zvaakandiita. Dhavhidhi ndokutanga kuturira, ndokutanga kuisa mweya wekusaregerera pane mwana wake Soromoni. Soromoni ndokutongawo futi makore 40 kana kuti 40 years nemuchirungu. Uri kuzviona here kuti kusaregerera kunoita kuti tirarame makore mashoma shoma mapfupi pfupi panyika? Kusaregerera kunotishaisa zvinobatika, utano, pfuma, kunyangwe nenyasha dzaMwari. Ndoda kuti nhasi uite sarudze kuti uregerere munhu wese akakutadzira. Vamwe tinana baba vedu nana mai vedu panyama wakatibereka, hatitaudzane nawo nekuti wakaudzwa nen'anga, ukaudzwa nemaprofita kunzi mai vako ndo vari kukuroya. Vamwe hationane nana baba, asi Mwari muzuva ranhasi vari kutitora runhare mbozha rwako. Unyore tsamba ungoti, baba ndinokudai, amai ndinokudai kumusha ikoko. Mwari atiitire zvakanaka, Mwari akuropafadzei, Mwari akutungamirirei, Mwari akukomborerei nokusingaperi, muzita raJesu, amen.
Aiwa, tinokutendai mufundisi Chamba nenguva yamatipa. Vateereri nemiwo tinokutendai zvikuru kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndichikupaizve chimwe chirongwa. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chevanhukadzi chinomirira nyika kana kuti Mighty Warriors chavimbiswa kuti chichawana mari yemuhoro nemabatirwo akafanana nechikwata chevanhurume Warriors, izvo zvange zvisingaitike munhoroondo yechikwata ichi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vachishanyira chikwata ichi mukamba machiri mutevedzeri wemutungamiri weZifa, muzvare Loveness Mukura, nenhengo yebhodhi reZifa, muzvare Kudzai Kadzombe, vavimbisa chikwata chevanhukadzi ichi huchine mukaka panguva yese iyo chinenge chimirira nyika. Muzvare Mukura vavimbisa chikwata ichi kuti vachaita nepese pavanogona napo kuti mari yemuhoro yevatambi vemaMighty Warriors ienzaniswe nemari inopiwa vatambi veThe Warriors, apo chikwata ichi chinenge chichimirira nyika makundano akasiyana-siyana. Chikwata chemaMighty Warriors chiri mukamba umo chiri kugadzirira mutambo weWomen's Africa Cup of Nations uyo tiri kusangana neAngola svondo rinouya. Muzvare Kadzombe vanoti chinangwa chavo chikuru kuyananisa nhabwe vanhukadzi nevanhurume kuti zvive pamutara mumwe chete.
Ndinovimba kuti nhabvu ivanhukadzi tichakwanisa kuti tiisimudzire kuti inge iri pakafanana nenhabvu inotambwa nevanhurume. Tichitarisa kumamighty warriors tichidzika zasi kusvika panotambira nhabvu dzevakadzi vechidiki.
Chikwata ichi chakachanyirwa zvekare mukamba umu nemutungamiri mutsva weZifa vaNqobile Magwizi vachisimbisa zvinangwa zvesangano ravanotungamira. Mutungamiri wezvemitambo Mzvare Patience Mutumwa vanoti gwara riri kutorwa neZifa kuzvikwata zvevanhukadzi ndiro chairo sezvo zvikwata zvenyika zvichifanirwa kubatwa zvakafanana.
Kana mari ichinge yauya ngaigoverwe zvakafanana, kana equipment ichinge yauya ngaigoverwe zvakafanana kuvarume nekuvakadzi. Saka izvozvo pachazvo zvichaita kuti nhabvu yevakadzi nevarume zvitariswe neziso rakafanana.
Zvikwata zvenhabvu zvevanhukadzi zvanga zvisingabatwe zvakanaka neutungamiri weZifa wakasiyana-siyana wanga uchitungamirira nhabvu munyika. Muna 2012 vatambi vemamighty warriors vaidyiswa sadza nematemba masikati nemanheru apo vaive mukamba vachigadzirira kuenda kumakundano e-2012 Olympic Games kuRio de Janeiro, Brazil. Vadzoka kubva kumakundano aya vatambi vechikwata ichi vakapiwa mari inoita iyo madhora mashanu chete pamunhu ekudzokeresa kumba. Kune vamwe mari iyi yaive isingakwane kudzokera kumba kwacho. Izvi zvakasiyana zvikuru nemabatirwo aiitwa chikwata chevanhurume icho chaigariswa mumahotera makuru pamwe nekupiwa mari inoverengeka kana chatamba kana kukunda. Chikwata chemamighty warriors chichasangana zvekare neAngola pamutambo wepamusha muPretoria, South Africa musi wa29 kurume. Chikwata ichi chiri kutambira kuSouth Africa nekuti Zimbabwe haina nhandare yakakodzera kutambirwa nhabvu nevekune dzimwe nyika, uyezve nhandare yeNational Sports Stadium iri kunonoka kupera kugadziriswa. Mutsigiri mukuru wezvikwata zvenyika vaChris Romario Msekiwa vanoti National Sports Stadium inofanirwa kugadziriswa neyechimbi chimbi nekuti hazvina chiremerera kutambira mitambo yepamusha kune dzimwe nyika.
Basa ngariperero mabhora titambire magames edu pamusha. Hatifanira kutamba neSouth Africa Orlando Stadium, tunofanira kutambira kuNational Sports Stadium.
Kunyange hazvo vamagwizi vaive vati vachaita nepese pavanogona kuti gadziriso yeNational Sports Stadium ipere kutanga kwakurume. Izvi zviri kuratidza kuti hazvichakwanisike. Mukuru wekumahofisi ebazi rezvemitambo muhurumende vaNicholas Moyo vanoti pamusoro pezvigaro zvemabucket seats zviri kuda kugadziriswa munhandare iyi zvakawandisa pane zvavaitarisira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariya.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe yotarisira kubatana nepasi rose svondo rino mukucherechedza zuva rekuremekedzwa kwemagariro evanhu akanaka, kana kuti World Social Justice Day. Vanorwira kodzero dzevanhu vachiti pane zvizhinji zvichiri kuda kugadziriswa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoparura komisheni itsva ichange ichitarisa nekugadzirisa matambudziko ari mune zveutano. Zifa yovimbisa kubata chikwata chenhabvu chevanhukadzi chinomirira nyika cheMighty Warriors zvakaenzana nechikwata chevanhurume cheWarriors. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington DC.